cha tiri kufana nacho pane ma accusation ekuti pane vanga vambori kuzanu PF vakabatwa nemauto vakatorwa dzimba dzavo hameno kwavakaisiwa futi pane ma accusations ekuti vanhu ivavo vakarohwa kana kutochewa. Saka isusu tenge tichiti no despite situation mutemo wenyika mukuru constitution unofanira kurespectiwa nekuti maaction akadaro anenge asiri in line neconstitution yedu.
Pane umwe wavo wamamboti maona here?
Vachombo vangu vakaadmitwa parirenyatwa sekutaura kwavo vanotivo vangu vari blindfolded uye vanotaura ivo kuti vangu vachirohwa.
Pari zvino munoziva kuti vakadii?
Vakaenda kucourt nezuro you seem to be in good health. Saka vakaiswa muremand but mune zvese zvinenge zvichiitika isu apiredi nenge rekuti mutemo utevedzerwe vanhu vasaite zveretribution.
Pane vamwe vamakanzwa vane zvavo?
Vamwe vacho hatina kukwanisa kukonfirma asi kunana anonzi Chipanga uyo angambori kuyouth unonzi futi wangari musame situation although tisina kukwanisa hedu kuita access naye.
Pane wamakataura nayewo here muhurumende pamusoro pevanhu ivava?
Senhenkire nyaya yanga ichangoitika tanisati tatichawana mukana wekutaura nawo asi vamwe vatinoshanda navo velawyers for human rights ndo vanga vachiti vangu vamboengeja magovernment authorities pamusoro penyaya iyi. Saka isu kutarisira kuti nemande tichaisawo formal requested yekuti tiwane access kune vanhu vese vakasungwa paperiod tione kuti pane mamedical vane mamedical needs here avanawo sezvatoziva vanhu vanogona vane mishonga yavanenge vachimwa asi ukangotorwa pamba zvekujumiwa unogona uve wakatokangamwa mishonga yako kumba. Saka tinenge tichida kuti tiite medical assessment kuti tione kuti pane rubatsiro rwatingavape.
Mubasa renyu umu hurumende yange achimboshandavo nemi here? Yange achikupaiwo here mvumo yekuti muone vanhu vamunenge mune concern navo?
Muzimbabwe yapfuura izvi zvanga zvichinetsa sezvamuona pane nguva iya ye-2008 election pakaita violence re-extreme pakakuvara vanhu vakawanda vataitira kuaccessa pane maheadles. Saka tariro yedu ndeyekuti zvatatanga new dispensation iyi tisarambe tiri mukuita makadaro marights emunhu wese yave anorespectiwa kungave nyangwe munhu wacho asiri kuwirira nehurumende yekutonga mazuva iwawo marights emunhu wese ngaarespectiwa.